Mangwanani akanaka vateereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wemuvhuro 13 Gurume March 2023. Makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chanhasi.
Saka tiri kuenda kumatare edzimhosva nhasi tichinoisa mapepa zedu tichichallenja kuti inalifaiwe nedare guru repamusoro nekuti iri kunze kwemutemo inonzibumbiri remutemo renyika neconstitution.
Bato rinopikisa reMDC rinotungamirwa nava Douglas Monzora rinoti nhasi muvhuro riri kuenda kumatare edzimhosva kuti gwaro redelimitation report rakapiwa kumutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa riraswe sezvo risiri pamutemo.
Zimbabwe Electoral Commission yange ichirejesa vanhu vanosvika 10 makumi maviri pastation imwe chete. Wapedza kudaro vanobva vatanga kukudza kuti mishini yedu yafa, iya yavanoti breakdown muchirungu, ende hatichakwanisa kunga tichirejesa vamwe vanhu.
Rimwe sangano rakazvimirira rinokurudzira kunyoresa kuvhota reproject vote 263 rinoti vatsigiri vebato rezanupf vari kunetsa vanhu pane dzimwe nzvimbo dzekunyoresa kuvhota.
Pakutaura navanhu tinongowana kuti vazhinji vari kuti hazvikwanisiki kuti tingadzokera kumusha. Ndo vazhinji vacho vari kutaura zvakadaro kuti hatikwanisi kuti tingadzokera kumusha kana ikonomi isati yamira zvakanaka.
Sangano reZimbabwe Exiles Forum rinoti zvizvarwa zveZimbabwe zvizhinji zvariri kutaura nazvo zvinoti hazvidi kudzokera kuZimbabwe pamusoro pemamiriro akaita zveupfumi hwenyika. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bato rinopikisa reMDC rinotungamirwa nava Douglas Monzora rinoti riri kuenda kumatare nhasi nechichemo chekuti gwaro redelimitation riri kunze kwemutemo nekuti harina kutevedzera zviri mubumbiro remutemo. Mutauriri wemutungamiri weMDC Valoid Damba vaudza Studio 7 kuti bato ravo rinoda kuti gwaro iri riraswe sezvo Zimbabwe Electoral Commission isina kutevedzera zviri mubumbiro remutemo, zvikuru panoti kuverengwa kwevanhu ndiko kunofanirwa kushandiswa mugwaro iri sezvo huwandu hwevanhu vanogara munzvimbo dzakasiyana siyana munzvimbo ipi zvayo variwo vanoshandiswa mukuunza budiriro yakaita sezvikoro, migwagwa nezvimwe munzvimbo iyi. Vadamba vanoti delimitation report haingoshandiswi panoitwa sarudzo chete asi mukuona kuti vana veZimbabwe vanowana zvakaenzana chero kupi zvako kwavanogara munyika.
Hongu pane zvatikuronga kuita nhasi nenyaya yekuti tirikuona kuti Zeki yakapublisha report yedelimitation. Yaisa ripoti yekuna president Mnangagwa, wanova president wenyika vari zvakare president weZANU-PF, ivo vari candidate zvakare yeZANU-PF. Vakaenderera mberi vaMnangagwa achipublisha ripoti iyoyo kuti ndo yakushandiswa pamaelections achaitwa mugore rino iri. Atiutaza kuti angangoitwa muna August kana kuti muna September. But isusu sebato tinotedzera mutemo tichitya mutemo. Tichimirira vana veZimbabwe kuti zvo delimitation report iyi iri kunze kwemutemo nekuti haina kutevedzera zvakataurwa nebumbiro remutemo wenyika. Saka tiri kuenda kumatare edzimhosva nhasi tichinoisa mapepa zedu tichichallenja kuti inalifaiwe nedare guru repamusoro nekuti iri kunze kwemutemo inonzi bumbiro remutemo renyika neconstitution.
Chamunoda sebato kuchichitwe chi radamba
chino che kutanga cha munofana kuzvisisa pa delimitation report zvinofana kunge zvichitika kuburikidza nebumbe remutemo inotaura iyo kuti population census ndiyo inofana kukushandiswa kudetermina delimitation report nekuti population census inoita kuti ma resources enyika zvinova zvipatara zvikoro migwagwa neinonzi CDFA ya Constitution Development Fund inge ichienda mumatunhu ese delimitation report haingoshandiswa chete kuti tiende kuma elections kuti imwe munhu anga achipinda pachigaro asi delimitation report inofanira kushandiswa kuti vana veZimbabwe vange vachiona mikana yakaenderana nezvakaenzana uyezve mukatarisa kuti inini zeki yakaignora delimitation yakaignora census report vakaenderera mberi vakashandisa mapreliminary results pasina maresults aichavo ezeki esensus tigoenderera mberi tigotarisa kuti ivo vakaconcentrata adult population vasangatarisa kumayouth uyezve mukatarisa kuti pamaconstituencies avakadimbura havana kutedzera mutemo wekuti kuti matunhu ese uri maconstituencies ese anofanira kunge akasiyana ne 20% mamwe maconstituencies ane 35,000 38,000 mamwe ane 22,000 but average yenyika yese inofanira kunge iri pa 24,000 izvi zvinoreva kuti zvomukatsa kuti pane mamwe mavoters akasiyiwa akahenga akarembera mudenga umu
vadamba tipeivo muenzaniso wezvamataura izvi
ndikupei muenzaniso kuti muBulawayo province mune dzimba 3,500 dzakasiyiwa dzakarembera mudenga umu zvinoreva kuti mukati 3,500 mukati multiplied by 5 unoona kuti pane 15,000 voters zvinoreva kuti zvomawadhi matatu akadimburwa emavoters asina kuitawo asina kuiswa mudelimitation report yavo saka mamwe maviews emastakeholders akaita sead hoc parliamentary committee akaignowewa saka isi tirikutarisira izvo kuti izvo hakuna election inoenderera mberi kana zvinhu zvakamira zvakadai nekuti vamwe vanhu vatokama mukaka wakakora kare which means kuti izvo tikaenda kuelection zanu PSC ine 50 maconstituencies akatohwina vamwe vanhu muchitanga kuti 1 vote vanenge vaine 50 constituencies vakamuvha 1 constituency kubva kuBulawayo vakarisa muHarare muHarare mukatarisa kuti 20% threshold inotaurwa yaye tichishandisa 24,000 average Harare inofanira kunge ine 35 maconstituencies not 30 saka kubira kuri pachena saka tikuti zvatingambosiya zvichiendera mberi vana veZimbabwe vachipirwa saka isusu tikuti haiwa dare rinofanira kuti izvo delimitation report ikanzurwe zvitangiswe patsva
makamboita hurukuro here nebato rezanu PF kwakuti nehurumende pamusoro penyaya iyi musati mafunga zvokuenda kumatare edzimoso
chinhu chamunofanira kuziva mukoma Joseph ndechekuti izvo kana pakaiswa ad hoc parliamentary committee chakatoita hurukuro idzodzo idzo mukomiti iyoyo nekuti komiti iyoyo ine maMP ezanu ine maMP eMDC takataurana kuti ripoti yara hariiti saka iwo kana vaakuenderera mberi purezidendi wavo wezanu PF remembe pekutanga ndambotaura kuti vamunangagwa ndipurezidendi kuti wezanu saka maMP avo ezanu akanga arimo kana vakavaudza pfungwa dziro vakaenderera mberi vakaburitsa ripoti uchitozi kuti hurukuro dzedu hadzina kunzwikwa muad hoc parliamentary committee saka isu tiri dare tiri pati inotedzera mutemo wenyika tinotya mutemo saka aiwa kana takatadza kutaurana kuad hoc committee kana takatadza kutaurana mudare reparamende takutoenda kumatare edzimhosva nekuti imhosva yavari kuita yekutyora mutemo nekodzero dzevana vezimbabwe kuti vange vachivhota vese kune inonzi one man one vote iri mubumbiro remutemo vamunangagwa vasina kuitedza zvanga asina kuitedza saka tikuti aiwa ngaitedzwa wedza unondida haundidi asi tiri kumirira munhu wese
avo vange vari mutauriri wemutungamiri weMDC Valoid Damba vari parunhare nestudio 7 tatadza kubata umwe uvatauriri veZimbabwe Electoral Commission vautoyure Silaigwana sezvo foni yavo yange isingadavirwi sangano rakaumbwa nevechidiki kuti vakurudzirane nekubatsirana kunyoresa kuvhota reproject vote 263 rinoti kunyangwe hazvo Zimbabwe Electoral Commission yave kudzidzisa vanhu pamusoro pekunyoresa kuvhota harisi kufara nekuona vatsigiri vezanu PF panzvimbo dzekunyoresa vanhu kuvhota sachigaro wesangano iri vaAlan Chipoi vanoti munzvimbo dzekunyoresa zhinji muHarare sangano ravo rakaona Zimbabwe Electoral Commission ichinyoresa vanhu vari pakati pegumi nemakumi maviri
yobva yati michina yavo yekunyoresa kuvhota haichashandi zvakanaka. Vachipoye vanoti sangano ravo rakaona zvevatsigiri vezanupf vaivhundusira vanhu nekuvasheedza kuti vavaratidzire magwaro avo ekunyoresa kuvhota vachiti vanoda kutora mifananidzo yemagwaro ekuvhota evanhu ava. Tabata vachipoi kuti tinzwe zvizhinji.
Aonawo isu kubva kwese kwatatine vanga vakamirira boka reproject vote 263 kutanga naimo muno muHarare kunana mabhazuwa kuepuwese kubata kunana budiriro Mount Pleasant taona dambudziko rekutanga riri rekuti Zimbabwe Electoral Commission yange ichirejista vanhu vanosvika gumi o makumi maviri pastation imwe chete. Wapedza kudaro vanobva vatanga kukuudzai kuti mishini yedu yafa iya yavanoti breakdown muchirungu and hatichakwanisa kunga tichirejista vamwe vanhu kuti vange vachizoita zvekuvhota. Taonawo zvakare kuti hazvina kuperera muHarare chete mukaenda tatine vanhu vanga vari kumasvingo, tatine vanhu kuBulawayo, kuma Shonaland nekumanikaland. Idambudziko riri kusanganikwa naro nevanhu vazhinji. Pamwe pacho munoona pastation paingori ne one mushini uri kushanda, vanhu vachimira kwema hours akati wandei vasati vabatsirwa uye vasati varejista kuvhota. Uye zviri kutora about chikamu chehour rakatozara kuti vanhu vairi kana vatatu vange vachinga vachizorejistwa kuvhota. Zviri kukonzera kuti vamwe vanhu vange vachidzoka kumba vasina kurejista kuvhota.
Vachipoi, mungati vanhu vadzidziswa zvakakwana here pamusoro pezvisarudzo nekunyoresa kuvhota?
Muongororo dzataita taona kuti Zimbabwe Electoral Commission yazama rwendo runo kuwa nevatinoti vadzidzisi maeducators ari kufamba maprovinsi ese achidzidzisa vanhu nenhau yekuvhota iyi. But dambudziko ratingangova naro nderekuti hongu vanhu mavaudza kuti vaende kunorejista kuvhota uye vauya kunorejista kuvhota, but mosvika movaudza kuti hapana patiri kukwanisa kunga tichikurejistai nekuti mishini yedu yapa. Zvega izvozvo zvinoratidza kuti Zimbabwe Electoral Commission haisi siriasi nenhau yekunge ichirejista vanhu kuvhota.
Matimi rwendo runo Zimbabwe Electoral Commission yakaedza kudzidzisa vanhu zvakakwana pamusoro pezvisarudzo nekunyoresa kuvhota. Vachipoi, zvinhu zviri kufamba zvakanaka here panzvimbo dzekunyoresa kuvhota dzamashanyira kusvika pari zvino?
Mumamwe mapolling registration centers vakaita kunana Harare South, vanhu veboka rezanupf vanga vakamira panze vakapfeka matisheti avo vachiti umwe naumwe anenge arejista kuvhota unzi dzoka uya nepanopfuura, vachityidzirwa uya toda kutora foto reslip rako toda kuzorishandisa. Tazviona izvozvo zvichiitika Harare South. Apa ndozuva rekutotanga kuratidza kuti mberi kune zvakawanda zvinogona kuitwa zvinokwanisa kudzosera vanhu kumashure kuti vange vachizotadza kurejista kuvhota. So tiri kuzama nematinogona kuti tione kuti dambudziko iri ragadziriswa mangwana tine tiri Harare South tichiona kuti zvichiri kuitika kana zvichiitika we are even going to report nyaya yacho kumapurisa.
Avo vange vari sachigaro veproject vote 263 vaAlan Chipoi vari parunhare kuHarare nestudio 7. Hatina kukwanisa kubata mutauriri weZimbabwe Electoral Commission kuti tinzwe divi ravo. Sangano reZimbabwe Exiles Forum rinoti zvizvarwa zveZimbabwe zvizhinji zvabati kutaura nazvo zvinoratidza kuti hazvidi kudzokera kuZimbabwe panopera magwaro avo ekugara nekushanda muSouth Africa eZimbabwe Exemption Permits muna chikumi kana kuti June gore rino. Mukuru wesangano iri Advocate Gabriel Shumba vaudza Studio 7 kuti pane tarisiro kuti pamwe matare achabudisa utongo hwakanakira zvizvarwa zveZimbabwe zvine magwaro awa. Vachiti matare anotarisirwa kupa mitongo yawo mwedzi unouya pakati pa11 na14 kubvumbi. Tabata vashumba kuti tinzwe zvizhinji pamusoro pemagwaro awa.
Sezvinoziva vateereri, Zimbabwe Exemption Permit yakai inopera musi wa13 June 2023. Saka vanenge vachida kuramba vari muSouth Africa vakai vaende kune anei mainstream permits, kureva kuti mapermits akaita kana kuti mavisa akaita sana section 11(6) inova accompanying relative permit, kana kuenda kugeneral work visa, kana kuenda kucritical House Skills Visa Section 19-4. Zvichingodaro. Asi chatiri kuona ndicho kuti vakaapplya uko zvino vari pasi pehuwandu hwe10,000 sokutaura kunoita minister. And minister vari kuti vazhinji havo vakaapplya vakaapplyra mawaivers. Nokuti chiripo ndochokuti kana usingakwalify kana kuti usingakwanisi kupinda mune mapemits andataurawo nemamwe ndoanoi mainstream permits. Unenge uchifanira kutanga waita waiver application.
Basa re waiver application nderei vashumba?
Waiver ndeyekubvisa zvimwe zvakaomera kana kuti zviga zvinenge zvichidiwa pamapemits iwawo, mainstream permits. So muenzaniso, kune tsamba inoye labor certificate, kana kuti kana uchiapplyra business certificate, business visa, kune certificate zvakare inodiwa yekuti une 9 million une 5 million muaccount mako. Zvinhu zvakadaro izvozvo kana usingazvikwanisi ndobva unotanga newaiver application. Kana kuti uchisha aiwa zvimwe zvinenge zvichikwanisa kuva zvinodiwa kuma mainstream permits.
SeZimbabwe Exiles Forum, munokwanisa kubatsira here? Pane zvamuri kuitawo here pamusoro penyaya iyi?
Chatingangotaura SeZimbabwe Exiles Forum ndochokuti tatichibatsira vanhu zvikuru sei nokungova paruzivo gwezvinodiwa zvacho nezvaanokwanisa kuita kuti vaapplyre mainstream permits awa, nokuti anogozha kuapplyra munhu uri woga. Ndingangopa somuenzanisa, general work visa ine zvinhu zvakawanda zvinenge zvichidiwa. Kana uchitanga newaiver, panotova nemasections amaregulations emutemo nezvimwe zvakadaro zvinenge zveimmigration act zvinenge zvichida kuti munhu ave anoziva. Saka usingazivi mutemo manje zvinenge zvarema, asiwo kana vanhu vakuobatsigwa pane zvinenge zvichida mutemo, zvikuru sei vanenge vavakuda kuti vachiona magweta panenge pava nemiripo ipapo.
Vashumba, zvizvarwa zveZimbabwe zvamunotaura nazvo zvakatarisira kudzokera kumusha here? Vamunotaura navo vanoti?
Pakutaura navanhu tinongowana kuti vazhinji vari kuti hazvikwanisiki kuti tingadzokera kumusha. Ndo vazhinji vacho vari kutaura zvakadaro kuti hatikwanisi kuti tingadzokera kumusha kana ikonomi isati yamira zvakanaka kuti tive tinosvikawo tichiwana mabasa, kana mari yenyika isati yava kuti tingakwanisa kusvikavo tichiwana titange zvinhu zvatee tichida kuita muupenyu. Then tinofanira kurangarira zvakare kuti 30 June pakati pegore vana vechi koro vanenge vari kuzvikoro. Saka hazvisi nyore kuti munhu angosumudza mwana kumubvisa pachikoro mwana unenge achienda kuchikoro. Onotanga chirudzi kumusha. Sezvatinoziva kazhinji vana vanobva kuzvikoro zvokunoku vakaenda kumusha vanonodzosegwa 1 grade inenge iri pasi. Nezvimwe zvezvinhu zvisati zvanyatsoongororwa kuti zvingaitiwa sei pane vaya vanenge vachida havo kudzokera, kana kuti vanganotanga upenyu hwakazara zvizere sei kumusha. Saka nezvimwe zvezvinhu zvatinenge tichiidza kuti titaure nehurumende yedu neembassy neconsulate tione kuti tabvisa zvinhu zvinenge zvakagozherawo vanenge vati havo takundikana muSouth Africa tava kudzokera kumusha, nokuti ramangwana harina kumira zvakanaka muSouth Africa kana zvinhu zvikaramba zvakadai zvichigozhera vacho vanotova namapepa kana kuti vava nemapepa.
Kune nyaya dzichiri kumatare pamusoro penyaya iyi here vashumba? Pane zvamakatarisira kubva kumatare here uye ndezvipi?
Uko zvino tava kunyanyotarisisa kuti court case ari kuuya musi wa11 to 14 April pamwe angapawo kufema kuzvizvagwa zveZimbabwe zviri muSouth Africa. Asi tinotarisirawo zvakare kuti naivo minista veHome Affairs vaAaron Motsoaledi vachaannounsa kuti pane extension musi wa30 June, kana kuti tisati tasvika pana 30 June nokuti handifungidziri kuti vati vaita zvinodiwa kupa vanhu mapepa vakaapplyra mawaiver acho, then kuti vanhu vacho vawane mukana wokuti vachiapplyra mageneral work permit, because unotanga waapplyra waiver usati waenda kugeneral work permit.
Avo vanga vari mukuru wesangano reZimbabwe Exiles Forum, Advocate Gabriel Shumba, vari parunhare kuSouth Africa neStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepa nhau anhasi.
NewZimbabwe.com rinoti mutungamiri weBotswana vamohoetsi Masisi vari kufunga kubvumidza zvizvarwa zveZimbabwe nezveBotswana kuti zvishandise zvitupa kana kuti maID pachinambo chemapassports mukupinda nekubuda munyika mbiri idzi. Mamwe mapepa nawo muBotswana anoti vaMasisi vanotarisira kusvitsa nyaya iyi kumutungamiri weZimbabwe vaEmmerson Mnangagwa kuti vanzweyo pfungwa dzavo. Newsday rinoti meya yeguta reHarare vaJacob Mafume vanokumbira Judicial Services Commission kuti iumbe dare rinotonga mhosva dzakafanana nedzekuchorwa kwemitemo yemumigwagwa pamwe nokuchorwa kwemitemo yezveutano nezvemunharaunda. Newsday makare vashandi vehurumende vanonzi varamba kutambira kuwedzerwa mihoro yavo madhora ekuAmerica makumi mashanu yavapiwa nehurumende mumusangano weNational Joint Negotiating Council wakaitwa svondo rapera. Yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Magadiko wachamaro studio 7 tinonetseka kuti tipinde mstudio kundotaurawo. Vantu acho anotaura amweni acho nezvaanoreketa zvacho hatizvinzwi zvaanobhuya zvacho hatizvinzwi. Ngaamboti echironza okwidzira mavhorume acho timanzwe. Ai hatizvinzwi zvaanotaura. Chechipiri ndokumbira kuti majobhos gari vanoda kuti vachikambena vari mujere here kana kuti vanoda kumboti vadi. Ndozvandodawo kunzwa izvozvo. Isusu tiri kudiaspora hadina kuri kuti kana kuti tripozika wina tione mabasa mushure mekunga vari kuZimbabwe vese vawana mabasa bhozi vari kurwa hondo yakanyanya vanhu vari kuZimbabwe vari kushanda hondo hombe chaicho. Saka isusu tingatiende tindorejista tindoona kundobvisa hurumende iripo. Ndo chandinokumbirawo hangu. Makadiko mwamacheta umo.
Chatoziva ka takakura pamusha tinoziva kuti baba kana vachembera mwana mukomana mukuru ndianosara achitonga musha. Ko mudhara akaita sei asingade kubva asingasiyire vadikwa nemuonondere haachaona kamunangagwa. Kana vakada kuchidzira guys ngatisambochaisi ngatizive pekuvhotera chete vasatononge takapusa.
Murisei vashamararo estudio 7 apo nemazimba eshe maZimbabwe apo murisei yakabayiwa timuka homenda we. Right, nanga ndichida kutaura nenhauyi yavo vari kutisvipidza zita redavo zita reZimbabwe avo vari kuita zvechiungo chana. Hatina mutemo wakaita saiwowo muZimbabwe. Navendo ukokoko kwazvinobvumidzwa uko kana zvichinge zvasvupa ipai vafana vezano tivakombidze kuti muZimbabwe hatisi kuda zvinhu zvakaora.
Tangoti kumaZimbabwe ndingoyeuchidzana hati kukona kuwarairwa ba ngavazive pokuvhotera nguva maelection akusvika. Ngavamboisawo zvimwe kwete kundoramba muchingopiwa zvihembe nekungopiwa zvemagemu uwarairwa. Amen henyu. After that vanhu ivava vari kuenda zvacho samaoni uzoona futi wakuda kudzoka futi after 5 years. Saka ngwarai zivai kuti moyeuchidzana nowasingazive waya waudzei kuti vanonyora pakadai vanoisa fisi yakadai. Hachiyambonesa ba hapana munhu anonzi agone kuisa X. Ngwarai kwete kuda kundo mukandi kwakati mungoita ngemhepo makadzidza tereki. Shandisa dzidzo yenyuyo kuendesa zvinhu mberi kwete kungowata.
Murisei vamatereri isusu tinofara kuno kugweru. Taona madzibaba veshanduko vachifamba vachiparidza vhangeri ravo rekuti tikwanise kutiende kunonyoresa. Ndaenda kunonyoresa hapana zvinhu zvinonetsa chete ungaenda neid yako unobva wanyoresa. Ende isusu vechiduku ka ndisi rinonyanya kushandiswa nezanupf ichingopiwa zvitondoni kuti tishandisiwe kunoenda kunorova vanhu. Ndiri kuti kune wose mayuti dai tinoonawo shanduko iri kuuya iyi tigamuchirewo varume tiende kunovhotawo tikwanise kuti tibvise hurumende yamunangagwa. Nekuti tatambura hatichazivi rendi $5 yataibhadhara kudhara $3 iko zvino yava 50 uye 70. Hawo varume ngatiende kunovhota. Ndinotenda hangu ndini simba gweru.
Makadii macitizeni ini ndinoitawo vheti tiri muno muSouth Africa. Varume ngatisaregerei jobs kana akadaro ngatiratidzirei kuti abude mujeri. Tikaramba takanyarara ZANUPF vaimbofa yakasunungura jobs kana vatungamiri ngavaite something ngavamire mire jobs kana abude by the way.
Direction aid kwa jobska ari kunze pane mhuri yava vachiona mhuri tichibatsirana vanonine vanorema apa naapa tisai tisi magwaro emazimbabwe macitizens vatisitizens ngatimirei sevarume ngatimirei sevanhu vari kuda kutsvaga shanduko muzimbabwe tikaramba takanyarara kurara nezamukano kutsira jobskara vakavharirwa ngatiratidzire ngatiratidzire pavanoenda kukoti nyange vasingaende kukoti papi neapa nguva yese ngatiratidzire vejobhusikara must be out in the prison ndatenda zvangu
mangwanani mangwanani pastudio 7 ndinokutendai vashamarari vedu vose pastudio 7 ini ndinoda kutaura pamusoro pavingidi bigman ari kushungurudzwa nemapurisa ari kutadziswa kuita mashows ake nemapurisa intelligence ZANU-PF wanodarirei vanhu vezanu-PF kushungurudza munhu asina kana mhosva asina kana mhaka akangogona kuimba chokwadi chausina kufarira ko vanodii kushungurudza chifuhendeavo vari kuimba zviri pachena politics vachiratidza kuti vari kutosapota ZANU-PF zvichingaiti zvisina kana ani asingazivi kuti ndeve ZANU idzo ndidzo nziyo dzezanu manje idzo kwete yavingitiya inene politics akomanaka akomanaka tisingapere tinoshuura mwari vatinonamata dai angonzwawo kunamata kwedu nekuchema kwedu asi one day is one day ungaite maitiro amunoita maitiro amunoita asi zuva rimwe izuva rimwe zvichamuka zvakachinja siyai big man anaana problem anaana chaakaita ineine politics asi inotaura vanoita kudaro seni wezani tivuendawo ngavatadze kuimba ngavasungwe mashozi ngavasaita nekuti ndeye politics isu vamwe hatifarire zani isu tinofadza ime hativadi
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika vamwe varimi vakatorerwa mapurazi avo nehurumende yezimbabwe vakaenda kune dzimwe nyika dzakaita sezambia vanonzi vari kubudirira zvikuru mukurima kuzambia kwavari gore rakapera varimi ava vakatanga kutengesera zimbabwe zvekudya pope francis vanokurudzira kuti pave nerunyararo uye kuti kurwisana pakati perussia neukraine panguva iyo kurwisana kwenyika mbiri idzi kuri kuramba kuchienderera mberi mudunhu rebakhmut muukraine vedu yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi bato remdc rinotungamirwa navadouglas monzora rinoti nhasi muvhuro riri kuenda kumatare edzimhosva kuti gwaro redelimitation report rakapiwa kumutungamiri wenyika vaemarson munangagwa riraswe sezvo risiri pamutemo
sangano reproject 4263 rinoti riri kuona vatsigiri vebato rezanu PF vachindetsa vanhu pane dzimwe nzvimbo dzekunyoresa kuvhota. Sangano reZimbabwe Exiles Forum rinoti zvizvarwa zveZimbabwe zvizhinji zviri kutaura nazvo zvinoti hazvidi kudzokera kumusha pamusoro pemaniriro akaita zveupfumi hwenyika muZimbabwe. Tasvika kumagume echirongwa chedu chanhasi. Ndiri muWashington DC, ndine Tanonoka Wande.